kila chi ndiuzo uendezo wakaronga kana uendezo wakaronga ndiuzo uendezo wakaronga kana uendezo wakaronga
kupira zuva rawakaenda ndiro zuva ratikapesaniswa ndovimba mwara chatisanganisa mudiwa wangu njizwi ninipisa ruregerero ndakumbira ndoita kuchema zvine maungira ndashaya kana chekutaura ndashaya kana pekundaisada kukurwadzisa mudiwa wangu ndaisamboda ndaisada kukurwadzisa mudiwa wangu ndaisamboda ndakumbira uzafunge ndukunyepera oiwu andichafe ndakazvipamidza oiwu ndozviziva ndakatadza asi chindibonguwa ndimbokunyaradza wewi mwoyo wabaigana kufunga zvese zvataisada here kukurwadzisa mudiwa wangu ndaisamboda ndaisada here kukurwadzisa mudiwa wangu ndaisamboda mupfungwa mangu makuda wozororo dzoka mudiwa tivake musha kuona uchichemani yanjamboda kwandabva newe kure kure iwe ndichiti ngatipinde mumambure tidzadzoke kumashure iwe zvakaitika kare ngazvindaisada here kukurwadzisa mudiwa wangu ndaisamboda ndaisada here kukurwadzisa mudiwa wangu ndaisamboda ndaisada here kukurwadzisa mudiwa wangu ndaisamboda ndaisada here kukurwadzisa mudiwa wangu ndaisamboda kubvira zuva rawakaenda ndiro zuva ratikapesaniswa ndovimba mwara chatisanganisa mudiwa wangu chizvi ninipisa ruregerero ndakumbira ndoita kuchema zvine maungira ndashaya kana chekutaura ndashaya kana pekundaisada here kukurwadzisa mudiwa wangu.